manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechina, zvita24/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti musanyanye kufamba, kufamba ngatidei kushoma. Mukufamba imomo ndo matosangana necoronavirus. Ungana mitato marufu nezvimwe zvakadero ngatiitei zvishoma, regai vashoma vaende kumuchato, vashoma ngavaende kumafuneral.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira veruzhinji kuti vazvidzivirire kuchirwere checovid-19 munguva ino yezororo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vakashaya nezuro.
Basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki. Vakandidzidzisa basa iri ndakaritora ndakakurawo ndichiziva kuruka. Yezvi ndiri kushanda neclubu inonzi Hunziwa. PaHunziwa apa tinoruka matonga baskets atinoita tichiwana mari.
Madzimai ekubhinga owana pundutso kubva kumabhasiketi avanoruka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330. Nezuro wakare vanhu zana negumi nevaviri kana kuti 112 vakabatwa nechirwere ichi, mumwe chete wavo ari munhu akabva kuSouth Africa. Izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nezviviri nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 12,656. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 10,259 mushure mekunge vanhu zana vapora nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 vava zviuru zviviri nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 2,067. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vagare vakangwarira kusatapurirana chirwere cheCovid-19 munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti zvakakosha kuti vanhu vese vabatane mukurwisa denda reCovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa zvinosanganisira kupfeka mamaski zvakanaka pamwe nekusaenda pakaunganwa nevanhu vakawanda.
Vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachicherechedza zvinhu zvafanira kuitwa kudzivirira chirwere cheCovid-19. Mafest mask anofanira kuramba achingoshandiswa. Vanhu vakashandisa zvekuisa munzvimbo dzakaita kakuno kuti farikei imomo zvakakosha chaizvo kuti zvidaro. Kwoita masanitaiza aya akaramba ari mudhuze vanhu vachigeza maoko avo. Ati izvozvo ndo zvinhu zvichatibatsira izvozvo kuti takatasana nechirwere ichi neunhu hwacho hwachiri kuita tikwanise kugona kukunda.
Vamusara vanotiwo kana zvinokurudzirwa kudzivirira kutapurirano kweCovid-19 zvikasatevedzerwa, uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi hunogona kukwira pazororo rekisimisi, kunyanya sezvo vamwe vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kushanyirana.
Katasa vanhu vari kubva kunze kwenyika vari kuuya zvikusa kubva kuSouth Africa ndo vamwe vanhu vari kuiswa ita positive ivavo. Vanokwanisa kuuya vakachitambidza kuhama dzavo, chadaro chokwanisa zvekare kuzowanikwa chichizopararira nenzira iyoyo.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanotiwo zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu vadzivirire kusanganisira kunyange vakamborwara nechirwere ichi, vachiti COVID-19 iri kuratidza kudzoka zvine simba.
Ngatizive kuti kwakuya mastrain manyowani ecoronavirus anga asipo. Saka izvozvo zvinoreva kuti nyange wakamborwara necovid-19 iyoyo unogona kurwara futi nestrain nyowani yaakuuya. Ndinokurudzira vana vezimbabwe kuti musanyanye kufamba, kufamba ngatitei kushoma. Mukufamba imomo ndo matosangana necoronavirus. Kuungana, mitato, marufu nezvimwe zvakadero ngatiitei zvishoma. Regai vashoma vaende kumuchato, vashoma ngavaende kumafuneral. Vatibatsirewo basa tese tiri kudzimba dzedu. Ngatirambei tichigara mudzimba dzedu, tichiri pakalockdown katinako muzimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari nhengo yedare renational assembly Dr Peter Mataruse vari kukurudzirawo kuti vanhu vapfeke zvekuvhara kumeso nemhino dzavo zvakanaka, vachiti nguva zhinji vanoona vanhu vakavhara muromo chete, vakati izvi zvinokonzera kupararira kwechirwere checovid-19.
Ndinokurudzira vanhu kuti pavanosvika pane vanhu vakawanda pane crowd vaone kuti vaita social distancing, nekuti vanhu vange vari a meter or two pakati pevanhu two, and vapfeke mamask pese pese correct pere zvongovhara muromo. Ndirikuonani mazuva ano varingovhara pamuromo kana kisapatirei.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nenyaya iyi mumashoko arakabudisa pamusoro pezororo rekisimusi, bazi rezveutano rakati riri kutarisira kukwira kwokupararira kwechirwere checovid-19 nezvimwe zvirwere zvakadai setyphoid, cholera nemalaria. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo veruzhinji kuti vacherechedze zvese zvinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda nhasi vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nepamaATM, izvo vati zvichakanganisa zororo ravo rekisimusi. Nonorai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga reCabs vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga.
Saka mari inobuda mubhengu ichienda kumastreet. Shoma inenge yasara inonzi aiwa vanhu ngavadi havaende vanoswaipa kumashopsi. Handiti mazvoni kuita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vawana mari nhasi kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ, asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane. VaCrispin Nhari avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
Pathousand haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhumendi. Angatasa kumunhu wekupedzisira murombo kuti indobhadhara renti pamunhu ndoti nevanasikana nevanakomana neyoung kitchen mari 1000 haikwane plus food. Vako vakatimanikidza kuti totenga mumasupamaketi. Masupamaketi haikwanika 1000 nekachiona sei Christmas inoyi mwana vanoda kudya zvakawanda. Ini ndokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi. Ndakatenga kakota chicken ndotenga tumatomati tumaonyenzi ndotenga tumatomasi ndotenga tumapotatoes zvetsaona kuti mhuri yangu ite sei ikwani. Nokuti 1000 yacho vakatitekereka haisi kuita sei haisi kukwana.
Pata punza kutisei vatinga shandi se swipe kana eco cash mkutenga zunu muzitoro. Vanari vati zunoita kuti zunu za vanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanari vati zunu zvakaita se rendi ye zimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana eco cash.
Penrod anoda cash haana swiping machine haana haadi eco cash. Saka izvozvo ndine zvakaita ndiri nemuntu ndizvandaitanga ndatarisa kuvanhu vangu ndivari vanhu vakurarama sei munyika umu. Pane zvimwe zvinodiwa cash ndizvandaifanira kutanga ndatarisa.
Murimo wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri muso kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo.
Tine vanhu vano vatinosevesa kumamisha uku vanotibatsira basa kuti unovabhadhara sei pasina kesha. So imwe problemu iri kuti nedziyamuzova takatokwiwa panapa kutsvagire vanhu vaya mari ukaenda kuusina wakunonizana nevazenzi vano.
Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai Nyari Mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titsaure nemutauriri weCBZ Muzvare Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwema panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana eco cash.
Vanoone nyaya yekuti chikonzero yekuti kukwira kwakuita zvinhu kwakuita kuti dhimandi yecash irambe ichikwira. Kuno chimwe chikonzero chakangwa chekushandisa cash kwavanhu vanokwati chipeisa kunge uchishandisa ita eco cash o kunge uchiswipa zvazvozvokunyanya kukonzeresa kuti dhimandi yecash irikwira.
Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari yemunyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutori wenhau ane mukurumbira uye ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists Foster Dongozi akashaya nezuro mushure mekurwara kwenguva pfupi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakamboshanda naDongozi kuZimbabwe Union of Journalists uko ashaya ari munyori mukuru wesangano iri vaMatthew Takaona vaudza Studio 7 kuti indastry yekuriswa kwenhau yarasikirwa zvakanyanya nekushaya kwaDongozi.
Tarasikirwa zvikuru nokuti murume shaika uyu anga ari chitopota chebasa rokumirira majenari panzvimbo dzavanosevenzera. Munhu aibatanidza vanhu ndochinhu chikuru chataichikwanisa kuita chokubatanidza vanhu. Mukatarisa takatarisa izvezvi majenari mazhinji vari magroups aifoma epota aibatanidza majournalist okuprivate media okupublic media mafreelance vese vachibatana pamwe. Tarasikirwa nomunhu aikwanisa kutaridza vanhu uye aikwanisa kutaura kana nehurumende, aikwanisa kutaura nemaNGO, aikwanisa kutaura nemastakeholders ese kuti zvinhu zvinge zvichifambira ndari. It's a great story.
Gurukota rinoona zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Dongozi munhu anga akanaka.
Tinaurombo zvikuru, it's a very big loss. I mean, he was a wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
Kufa kwaDongozi kwakaziviswa nezuro zviri pamutemo nemutungamiriri weZuji vaMichael.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashamisa nhengo dzeparamende apo vakati vanoda kuti zvimwe zvinhu zviwedzerwe pabhiri remutemo wekubatsira vanhu nemakambani munguva yedambudziko reCOVID-19. Asi vaTrump vanonzi vakambenge vatsigira bhiri iri risati ratambirwa neparamende. Danho raVatrump iri rinonzi riri kuisa urongwa hwekubatsira vanhu munguva yeCOVID-19 parumananzombe, uye vanhu vanobatsirwa nehurumende nepamusana pekuti havana mabasa vachange vasina rubatsiro kutanga nemusi wemugovera. Mutungamiri weIran vaHassan Rouhani vati mutungamiri weAmerica vaDonald Trump munhu anopenga, uye vakati vaTrump vachasangana nerakaipa sezvakaita vaimbova mutungamiri weIraq aitonga nechisimba mushakabvu Saddam Hussein. Vati vaTrump navaHussein vakakonzera hondo munyika yavo yeIran. Mangwana, Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva rechisimusi rinova rakakosha zvikuru kune vakawanda. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti gore rino riri nani here zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube vari kuti upfumi huri kugadzikana, nekudaro pane chekupemberera. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vanhu vari kunonga svosve nemuromo zvekuti vashoma vanokwanisa kupemberera pazuva iri. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kupawo kuti vakawanda vatye kuita magungano sezvinosiitwa makare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata hanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Gore rino zvekupemberera zvakati wandei bese. Uchayeuka pakatanga gore, mari yemuZimbabwe yanga isina kudzikama, isina kuteramira. Mitengo ichichinja siku nesikati. Asi patiri kusvika pakupera regore rinoiri, munhu kwasa kutoita bhajeti kutoronga kuti ndichatenga chiine chiine mari yangu iyo yemuZimbabwe, iyo Zimbabwe dollar. Zvinoratidza kuti pane stability, yakaunzwa nestability program yanga iripo yapera December 1 icharreplacewa neNational Development Strategy 1. Saka chekupemberera chiripo, toenda chepiri ndechekuti maprize akadzikama, maprize achakwiri everyday. Chechitatu, unotarisa mashortages angava munyika ekuti hupfu hwanga huchinetsa husingawaniki, mamwe mabasic commodities asiri kuwanika, izvozvi mashopu ese akazara. Imari yako chiri ndio inotaura. Toenda apa kuti nyaya yefuel, diesel nepetrol zvanga zvisinetsa zvisingaiti zvekuti waiona wairara pakiwo vachitsvaga kuti ndiwana petrol nedizel kupi. Asi izvozvi mota dzakazara, mota dzatowandisa mutaundi zvekuti munhu unofamba madiro petrol unotenga pese pasine safe station inenge iri available. Ndozvo zvatotaura kuti instability yauya, saka pane chekucelebrate kwazvo. Mashops zvinhu zvirimo ende vanhu vari kutenga mashops as we speak right now. Mashops akazara vanhu. Mutaundi hamusi kupindika. Vanhu vatori nayo spending money yacho yekutoshandisa kuti vatotengere vana hembe nyowani, chicken nerice zvatangogara tichiatiri vana vadiki. Ndozvadzoka zviri kuitika Christmas ino.
VaMaguhu, pane chekupemberera here? VaMuponda vari kuti upfumi hunenge huri kuenda huchiita nani?
Christmas blessing izororo rinokosha zvakanyanya kuvana veZimbabwe kubva kare nekare. Izororo rekuti vanhu vanofanira kunge vari pamwe chete maguta maisara musina vanhu vazhinji. Yanga iri nguva yekunoona vabereki, hama neshamwari, kunonyaradzana vanenge vakafirwa. Itaimi kuti vanhu vaienda kumavillages vachitenderera, vachibatana maoko, vachiita sei. But iko zvino izvi tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuti vafambe vaende kumamisha. Taifanira kunge riri besanwa pambare, vanhu vachipinda mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi hazvisi kukwanisika nechikonzero chekuti vanhu havana mari. Chikonzero ndechekuti panguva iyo maindustry anga achishanda, vanhu vaitanga kuseva mari kunana August vachiti ndichazoenda kumusha muna December. But nechikonzero chekuti vanhu vazhinji vari kurarama nekutenga nekutengesa, mari yacho yavanowana ndo yatinoti hand to mouth, yekuti yaashanda nhasi ndo yaanodya nhasi. Kuti vanhu vakwanise kuseva mari 3-4 months vachiti ndoda kuzoishandisa muna December hazvichagoneka. Zvinhu izvozvo zvekutoti Christmas ishayiwe udzamu hwayagara inayo.
Pindai tinzwe vamuponda.
Upfumi huri kuita nani? Even ukatarisa infrastructure yemaroads ari kuripewa. Fanike Bedbridge to Harare Road to Chirundu That road has been a death trap for a long time. As a road, you iriku wakwa ni mari ze muno Zimbabwe. Shunwa zaoti, economy iriku gaziswa. Even public transport, this is in a public transport. Asizo zubko iri muma road umu, ichibatira, ichitakura wabire, kukwaendesa kwa waru kuenda. And this is worth celebrating.
Petai zvenyu chirongwa chedu vamago hanzi zvinhu zviri kuita nani munyaya dzezveupfumi.
Mashoko ekuzvikorokotedza asi chokwadi chaicho chiri muvanhu kubvunza vanhu kuti munoona sei mamirira akaita upfumi hwenyika. Vanhu vese vari kubongomora kuti vanhu vatambura. Vamutuli kana vachida kuti vatiudze kuti economy yaimprova. Vanofanira kunongedza maindustry. Vanotaura kuti industry yakati yanga yakavharwa. Iko zvinezvi yavhurwa. Yaimploya vanhu 200.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika. Uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance. Vafarai Maguu. Vachitaura vari parunare kwamutare. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvemabhanga. Vari nhengo yeZanu PF. VaGilbert Mponda. Ava vanga vachitaura vari parunare muHarare. Upenyu wemamwe madzimai ekumaruwa ekubhinga mudunhu reMatabeleland North wave kushanduka nekuda kwemabasa emaoko avanoita vachibatsirwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega munzvimbo iyi. Kudzanai Musengi akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Mai Marita Ndlovu, mudzimai ane makore 44 uye vanogara kumaruwa ekuvunziwa kusiya Chilava kana kuti Ward 10 kubhinga. Amai Ndlovu ndomumwe wemadzimai 56 nevashanu vari muchikwata chevunziwa Women's Club, icho chine madzimai anorarama nekuruka mabhasikiti anozivikanwa kunzi Tonga Baskets. Amai Ndlovu, avo vane vana vatatu, vanoti vakadzidziswa zvekuruka mabhasikiti naambuya vavo.
Basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki. Vakandidzidzisa basa iri ndakaritora. Ndakakurawo ndichidziva kuruka. Yezu ndiri kushanda neklabhu inonzi Vunziwa. Pavunziwa apa tinoruka matonga baskets atinoita tichiwana mari.
Nzvimbo yebhinga iri kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kwenyika kunove kuchamhembe kwedhamu guru reLake Kariba. Kunyange hazvo nzvimbo iyi ine mukurumbira munyaya dzekushanya, veruzhinji vanogara kumaruwa ebhinga vanhu vanotambura zvikuru sezvo nzvimbo iyi isinganaye mvura yakawanda. Amai Ndlovu nemurume wavo ndevamwe vevanhu vashoma vane misha yakavakwa zvinoyevedza munzvimbo iyi. Amai Ndlovu vanotukuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwakwanisa kushandura upenyu hwavo.
Kunoku kubvunziwa inzvimbo yakaoma, mvura inonaya iri shoma, so pakuruka mabhasikiti ipapa ndo patinowana raramo. Ndine musha wangu nemurume wangu, tinobatsirana pakuita mabasa. Baba vemusha vanoita basa rekuvaka, ini ndoitawo basa rekuruka. Saka baba vakawana mari, ini semudzimai wavo ndowana mari, tobatsirana pakuchengeta mhuri. Hezvi takavaka musha wedu tichibatsirana. Ndanga nditi ndikaruka mabaskets angu ndikawana mari tonyatsoronga zvakanaka. Ndakatengawo simenti tichibatsirana nababa pakuvaka dzimba dzedu.
Ambuya Noria Mleya havanyatsoziva kuti vakazvarwa gore ripi uye ndiwo munhu chete wezera ravo Akwegura ari muchikwata chevunziwa Women's Club. Ambuya Mleya pachavo vanotaura vega kuti havachanyatsoona asi vanotukuruka mabhasikiti chinhu chavacharega chete nekufa.
Marito, ndakavafundisa kuruka. Ndakavakuziva. Ngavaluva.
Ndine vazukuru vari 2. Vazukuru ava ndakatovabatsira nekuvadzidzisa maskills ekuita zvemabaskets weaving. Vazukuru vangu ava ndinavo mugrupu mwandiri mumomo. Saka vari kuita zvemabaskets navo. Iko zvino vatova masenior mabest weavers kutorarama nemabaskets.
Amai Sylvia Mleya, avo vasiri hama yambuya Mleya, ndeimwe zvenhengo yemadzimai anoruka mabhasikiti. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti chinhu chagara chiitwa nemadzimai akawanda munzvimbo mavo. Asi vanoti kuve muchikwata nevamwe uye dzidziso yavakawana kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega rezuvo pakuti vatore basa iri sebhizimisi kwavabatsira zvikuru. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwabatsira kusimudzira upenyu hwavo.
Nzvimbo yatinayo iyi hatikwanisi kuwana chikafu. Kunopisa asi totenda zvikuru nebasa iro ratiri kuita. Rinotibatsira tikaruka mabhasikiti edu, tinovatengesa, tiri kudzidzisa vana vedu. tichiwana wao kutenga chikafu kuti vana vedu vabatsirike.
Mabasikita anorukwa nemadzimai ekubinga aya anofarirwa nevanhu vakawanda kusanganisira vashanyi vanobva kunze kwenyika avo vanoatenga kushongedza mudzimba dzavo. Kunze kwekuvadzidzisa zvebhizimisi, sangano rezvivo rinonyanya kubatsira madzimai aya nekuvatsvagira vanotenga mabasikiti avo. Panotengeswa mabhasikiti aya panguva imwe chete, mudzimai mumwe chete anogona kuwana madhora anosvika mazana matatu emadhora ekuAmerica. Muzvare Yunis Mwinde vanoshanda nesangano rezuvo. Vanoti basa remadzimai iri rakambovhiringidzwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19, asi vanofara kuti upenyu hwemadzimai aya huri kushanduka.
Madzimai aya anga achiita mabhasiketi weaving kudhara nevana mbuya vavo, asi isusu takazopindira tichivapa matrainings empowerment nemaskills akatotisiyanei pamagroups edu atinoshanda nawo. Tinovatsvagirawo market nemabhasiketi wavo vachisapota mhuri dzavo.
Sangano rezvivo riri kushanda nezvikwata zvemadzimai zvinomwe mumaward matanhatu pamaward 21 ari muBhinga, uye rakatanga kushanda nemadzimai aya mugore ra2017. Ndakamirira Studio 7 pasiya Chilava Township kuBhinga, ndini Kudzanai Musengi.
Zororo regore rino rekisimusi negoredzva richange rakasiyana zvikuru nemamakore apfuura kune vanoita zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makore apfuura vezvemitambo vaitarisira nguva yekisimisi vaine hurongwa hwekushanyira hama neshamwari idzo vanenge vasati vaona kwenguva refu nemhaka yekuwanda kwebasa pamwe nekushayikwa kwemari. Asi gore rino zvinhu zvakaoma nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chaita kuti pasave nemari yekufambisa sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa aivawanisa mari zvichitevera kuvharwa kwakaitwa mabasa kwemwedzi yakati wandei. Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti zororo regore rino richange riri remumwe mutoo pasina kuungana semhuri nehama vachipemberera.
Christmas yegore rino inenge iri nemumwe mutoo wakasiyana nemamwe maChristmas atanga tiri kuita mumashure. Tifunge kuti pane zvakanyanya zvatichaita sisu semhuri.
Mangwiro anoti nemamiriro akaita zvinhu chikwata chake hachisi kuita mabiko kana mhemberero yekisimisi sezvavanoita makore ose.
Sechikwata ticharegedza kumbotrena tichienda kuzororo rekisimisi tozodzoka tichidzoka muna January. Gore rino rasiyana nemamwe makore ataiita tichiita mhemberero sechikwata tichipemberera kupendera kupedza kwatinenge taita sizini. Mwaka uno hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Tichange kuti vatambi vedu vambonozorora vachiona mhuri vodzoka toenderera mberi negadziriro yedu yemwaka uri kunzi unotarisirwa kuzotanga muna kurume.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti gore rino haasi kufamba zvekuti achange ari kuchivhu uko anogara achitorava nguva yekisimisi ino kugadzirira mitambo inotevera.
Ndinenge ndichitrena was about 4 months ndakazorora, saka ndakafunga kuti last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January ndendatanga sizeni yangu zvakanaka ndichigadzirira mutambo itanga iripo.
Asi murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ari kutora nguva ino kugadzirisa chikwata chake chemwaka unotevera.
Isu sevarairidzi tinenge tiri pabasa. Ndinofunga vatambi ndivo vanowana mukana wekuzorora. Iko zvino tiri mubishi bishi rekugadzirisa zvikwata zvedu kuitira sizini yedu.
Asi veruzhinji vari kutarisira kuti kisimisi yegore rinouya ichange yakasiyana zvakanyanya negore rino iyo yavhiringwa zvikuru neCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyamuchidzwa nhau dze isingebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.